Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 25 Nyamavhuvhu August 2021 makatorera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuchima kwa nisa kuwa nesu mchurugwa chedu cha nasi. Ini ndini Tanono Kawande, diri mu Washington DC, ndichiti ezvino izviri mchurugwa cha nasi. Hurumende inoti mutemo we lockdown level 4, ucharamba uripo kwe mamwe masvondo maviri. Vana muzvina bhizimisi vanoyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitengo itange kukwira zvakare. Ishe chifu ya miti vedunure uzumba kumashonaland east vakashaya nemusi wemuvhuro. Mutungamiri weAmerica anoti haasi kuchinja zuva ra 31 Nyamavhuvhu kuti mauto avo nezvizvarwa zveAmerica zvibude muAfghanistan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yawedzera mamwe masvondo maviri ekuti vanhu vagare mudzimba dzavo kana kuti lockdown level 4 kuri kubvisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Gurukota rezvokubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa nezuro vakaudza vatori venhau kuti izvi zvinokonzerwa nekuti panodiwa kushandwa nesimba kuti chirwere ichi chikundwe munyika. Vakati kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nevari kubatwa nechirwere ichi hwave kudzikira, pachine basa zhinji rinofanirwa kuitwa. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti hurumende inofanirwa kushandisa zvinobuda muongororo inenge yaitwa kuona zviri kuitika, kwete kungomuka makuseni yobva yavharira vanhu mudzimba. VaRusike vanoti hurumende iri kuregera vanhu vachifamba nekuungana semadiro avo, vachiti izvi zvinoitika mazuva ose panzvimbo dzakaita seMbare Musika nepamatownship kumaruwa.
Lockdown extension inofanirwa kuva ichitsigirwa neongororo kana kuti evidence iya inenge yawanikwa mutsvakurudzo inenge yaitwa nenyanzvi dzezveutano.
Handizvo zvatiri kuona zvichiitika here vatusike?
Zvatiri kuona pari zvinezvi kungozongoona maannouncements akungoitwa kunzi lockdown yawedzerwa. Asi tichionawo zvekare zvinenge zvaakureva kuti lockdown extension iri kunyanyoomesera vaya vane mabhizimisi anosenza zviri pamutemo, maformal businesses. Ndivo vatiri kuona vari kunzi vavhare na 3:30. Ndivozve vatiri kuona nyango ukasvika kumakambani koko vari kutevedzera maWHO guidelines aya. Asi munhu ukaenda kungavese kumbare kuya, mamiriro akaita zvinhu ari kutoratidza kuti kunotori nenyonga nyonga inotodarika zvazvakange zviri pasati patombova nechirwere cheCOVID-19. Zvimwezvo ukaenda kunogara veruzhinji, kungave kumarocation, kungave dzimwe nguva kana kumatownship yekumamisha, unongoona kuti hakusisina kana mumwe chete ari kumbotevedzera maguidelines iwawa elockdown.
Saka muri kushora maextension elockdown aya here?
Handizivi kuti sei maextension aya ari kuramba achiitwa, asi munhu uchiti ukaenda paground hapana zvazvinobetsera kuti kune lockdown. Nekuda kwekuti veruzhinji kungave kumisika, kungave kunotengeserwa kumaikoko kwakaita sekwana Mbare uku, hakuna kana mumwe chete ari kumbotevedzera maguidelines.
Vatusike, munoda kuti hurumende idini apa?
Isu chikumbiro chedu kuhurumende ndechekuti hongu tiri kuona kuti makesi ze-COVID-19 arikudzikira. Izvo ndozvimwe zvatinenge tichitarisira kuti zvinokwanisa kuinforma madecisions anezenge achitorwa nehurumende maringe nemaextension angangova aripo. Asi hurumende ngaizivewo zvekare kuti veruzhinji munyika munomu havana kubairwa zvitupa. Sezvo vasina kubairwa zvitupa, vanotongwa vangwavha kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo, vakwanise kudya. Hurumende haina chairi kubatsira nacho, yatinoti safety net, kungave kubatsira nemari, kungave kubatsira nechikafu. Saka panofanirwa kuitwa yatingati balance, yekuona kuti vanhu vadzivirirwa kubva kuCOVID-19, asi paonekwawo zvekare kuti nhau dzemabasa ezveupfumi neraramo yevanhu zvatariswawo zvekare.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine 324,320, zvichitevera kufa kwevanhu 21 nezuro. Vanhu 319 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave 2,332,000, zvine 350,000, 2,382,359. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 1,456,000, zvine 445,000, 1,506,445. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu 10,000,000 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuruzana rine 23, zvine 123,320. Vapora munyika vachiita zviuruzana nezvisere zvine 606,616. Sachigaro veCEO Africa Round Table vaOso Bina uye mutungamiri mutsva weConfederation of Zimbabwe Industries vaFarai Macheza vari kuyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitemo itange kukwira zvakare, sezvo vemabhizimisi vave kupedzisira votsvaga mari pamusika wemukoto apo iri kudhura. Bhanga reRBZ rinoti riri kukundikana kubhadhara mari inosvika $200,000,000 emadhora 200 million kumakambani. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangurya, vanoti vakakumbira vemabhanga kuti vapewo zvikwereti kumakambani vachishandisa mari dziri mumatura mavo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dziri kukurudzirawo hurumende kuti ishandise mari yakapiwa kubva kuhomwe yeInternational Monetary Fund yekubatsira munguva yeCOVID-19 kana kuti special drawing rights inosvika $600,000,000 US$960,000,000. Pari zvino pamusika weRBZ, dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari inosvika madhora emuZimbabwe 50,000,000, asi pamukoto iri kutengwa nemari inosvika $150,000,000 emadhora. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBina.
Dambudziko ratiinaro, Blessing, rine kamudurikidzwa. Tarira uone kuti izvo ukanga watenga mari paauction sezviri kuitwa nehurumende, iyoyo yacho yakachipa yaunotenga ne85, mari iyoyo iri kunonoka kuuya.
pano zoita dambudziko rei vabina kana mari yanonoka kuuya sezva muri kutaura uye tanzwa vamwe mabhizimisi vari kuti inotokona kupedza kana mavhiki mapfumbamwe
kana yanonoka kuuya zviri kurova kuti zvatiri kuda kutenga zvekugadzirisa zvekutengesa zvinodiwa nevanhu vemuzimbabwe zvinononoka zvanonoka zvaakureva kuti izvo taakutonetseka kuti chekutanga basa racho rifambe zvakanaka pabhizimisi chechipiri kuronga nekarongero kebasa kacho kaakutoshupa chechitatu vanhu vatiri kupa mihoro yavo kupera kwemwedzi vaakutotanga kunetsa izvozvi nekuti izvo unomupa mari yemari yemunhu asi kwaari kunotenga uku havasi kuda mari yemunhu vari kuda mari yekunze uyezve kana vari kuda mari yemunhu vari kuda mari yemunhu nereti yeblack market
zvinorevei kune vemabhizimisi izvi
zviri kuisa puresha kumabhizimusi kazhinji nokuti vanhu vari kushanda izvozvi vaakunetsera mihoro iri pamusoro ende unongozivawo kuti kana vanhu vatanga kunetsera mihoro iri pamusoro ndo yacho yatinoti izvo cost of production
munorevei apa mungajekesa
taakutanga manje kunetsana nechinyi nekugadzirisa kuti vanhu varamba vachiuya kumabasa saka mari yaakuda kudiwa yakawanda ende yavadiwa yakawanda taakutanga kuzvekutarisa zvatinotengesa kuti tiise mapuraizi ari pamusoro kuti tikwanise kunge tichibhadhara mari idzodzo saka ndodambudziko rakati kurei kunezve rimwe dambudziko rekuti izvo kune vari kutengesa kunze vanogadzira zvinhu zvavanotengesa kunze zvinonzi maexporters vanhu ivavo vane dzimwe mari dzavanenge vachipa kuhurumende dzinonzi masarenda requirements
zvinenge zvichifamba sei pamaridzi
masarenda requirements iwayo ari kurova kuti izvo chimwe chipenga chemari dzavo dzinenge dzauya dziri dzekunze chiri kuenda kuhurumende chinotengeswa nemari inoita $85 mukatarisa mutsauko uripo pakati pe85 ne150 zvaakutorova kuti vanhu ivavo vaakutanga kugunun'una kuti izvo vaakutorwa nemari yavo nehurumende nemutengo unenge wakati dzikei zvaakukanganisawo kudini kuita mabasa avo saka ndizvozvo zvimwe zvinhu zviripo blessing zviri kuitika muupfumi
sachigaro weceo africa round table vaoswa bina vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 vatapera zimondi avo vanozivikanwa saishe chifuya miti vedunhu reuzumba kumashonaland east vakashaya nemusi wemuvhuro manheru apo motikari yavaishandisa yakaita tsaona neimwe motikari yainanga kuharare ishe chipfuya miti vanonzi vaibva kuharare vachidzokera kumba kwavo apo vakashaya mutsaona iyi vakashayikira panzvimbo yetsaona iyi pamwe nemubatsiri wavo mutyairi wemotikari yaishe chipfuya miti ari muchipatara mushure mokukuvara zvakaipisisa studio 7 haina kukwanisa kubata mhuri yekwachipfuya miti kuti twinze zvakawanda pamusoro perufu urwu asi nhengo yezanu pf inomiririra uzumba mudare rehouse of assembly vasimba mudarikwa vanoti ichokwadi kuti ishe chipfuya miti vakashaya mutsaona yakaitika nemuvhuro manheru
tikanamira vakaenda kuharare kunotenga simendi yavo vane dzimba dzavo dzavanga vachivaka saka pakudzoka kwakuma araundi moto yavo yaibva kuharare pamoto yanga yakatakura mabhere edonje asi munzira manga mune imwe moto yakafira pasaidi perodhi moto yemabhere edonje payanga yaakuovhateka motokari dzakafa vakabva yauya kulainga revanhu vari kubva kuharare vachibva vaita redhoni kanganira vakabva vafira ipapo nemumwe mukomana kwachikora vari vairi
urongwa hwekuvigwa kwaishe chipfuya miti hwakamira sei
urongwa hwekuvigwa kwaishe chipfuya miti hukazotaurwa nemhuri kana vapedza kuita zvavanoita nezoziviswa tichitedza urongwa wedu uchiva
imi munonzwa sei nekushaya kwachipfi chipfuya miti sezvo muri imi mumiriri wedunheri
tinorwadziwa kwazvo nokuti anga ari mamwe magamba enyaya dzebudiriro yevanhu nekuti budiriro yevanhu yese inobva panyaya yedzidzo ndo mumwe aitsigira nyaya yekuti vanhu ngavaende kuchikoro ndovamwe wataishanda navo muuzumba ndisi chete constituency zimbabwe yese inoti primary school yega yega ine secondary school hapana primary school isina secondary school tanga tava muurongwa tina vachipfuya miti wekuti wadhi yega yega nkava kuita technical vocational center So tangati mufamba na wanga arimu anachiweza nekuti munhu akagara kumusha munhu akagara kwara vanoziva zvinodiwa kuti chinonzi munhu chii.
Kushaya kwaita chivhichifuya miti munoona vachirangarirwa sei nevagari vomuuzumba?
Tinovarangarira sababa akanga ane muono uye inonzi vizhon kuti by 2030 vanhu vedu vanenge vasvika apa, by 2030 vanhu vedu vanenge vaane magesi, by 2030 vasina kukonekwa kuzeso vanenge vaane masola, by 2030 vanhu vedu vanenge vaane mvura, by 2030 vanhu vedu vanenge vaakurima nematractor, by 2030 vanhu vedu vanenge vaakukwanisa kufarira kugara kumusha. Nekuti vana vechidiki vazhinji havazi kufarira kugara kumusha, hakuzi kuvanakidza, hakuna zvinhu zvese. KuHarare kwavanoenda hapana kutsva vanoendera kunze kwemagetsi.
Pane zvimwe zvingadzidzwawo here nevamwe vanoda kuzoita madzishe pane zvaitwa naIshe Chipfuyamiti?
Chamungadzidze kune pana Ishe Chipfuyamiti vaive nedare havaitonga vegaba, vaive nemakurukota. Makurukota aChief Chipfuyamiti aibva kunzvimbo dzakasiyana siyana, vari vanhu vane upenyu hwakasiyana siyana. Vamwe vakanga vari maheadmaster vakaritaya, vamwe vakanga vari mapurisa vakaritaya, vamwe vakanga vangori vagari vemumisha asi vava vanhu vechikuru. Ndo vaivabatsira pavaitonga mhosva kuti pave nechokwadi. Saka vanhu vaitidarira aChipfuyamiti raive nechiremera, nekuti vaipa mitongo ine chiremera yekuti kana iwe zvino vakapara hako mhosva unenge waunyatsozoona kuti aiwa ndatongwa zvakanaka.
Mashoko enyu kumhuri yekwaChipfuyamiti?
Tinoti mhuri yekwaChipfuyamiti nematombo nyaradzwai, nekuti tiri tese tiri pamwe chete. Nhasi tasvikira tese, mangwana tinenge tiri tese, tikange tinavo tichifamba navo pamwe chete. Nekuti rufu rwaChipfuyamiti haruzi rufu rwemhuri yekwaChipfuyamiti chetaiwa, rufu rweuzumba yese, rufu rweUMP yese, rufu rwematonaland yese, rufu rwezimbabwe yese, nekuti vakanga vari gamba.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Nefenyuro yeZBC inoti varimi mudunhu reMidlands vakumbira rubatsiro rwehurumende mukurwisa zviuru nezviuru zvezvihuta zvavanoti zviri kudya gorosi ravo risati rakohwewa. Varimi vomukwekwe nenzvimbo dzakatenderedza vanoti shiri idzi dziri kudzikisa goho regorosi. MuNewsday, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanonzi vakatukazve mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vachivashaedza kuti mutengesi, mushure mekuona mifananidzo yavaHichilema nemudzimai wavo vane mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kumuzinda wavo mushure mekutora mhiko yekuva mutungamiri weZambia nezuro. NewZimbabwe.com rinoti hurumende yazivisa kuti ichapedza kuvaka chipatara chemanyame VVIP mwedzi waGumiguru gore rino usati wapera. Chipatara ichi chinonzi chichashandiswa nevakuru vemauto nevezvamatongerwo enyika vepamusorosoro. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutaura pamusoro peTwitter yaacharamba George Charamba kuti vakarwa hondo havasi kuzobvuma kuti Chamisa atonge nyika nometa akawina sezvakaitika kuZambia. Zvinoreva here kuti zvido zvevanhu kuti havachadi utungamiri huripo hazvitenderwi muZimbabwe? Inotenderwa izano kuti irambe ichiwina ichizvimanikidzira pane vanhu. Tinoti aiwa tazvinzwa vacharamba, asi nerimwe gore utungamiri uchazochinja muripo, nometa makafa vazukuru venyu vachazokuudzai kuti zvinhu zviya zvachinja sekuru.
Mamukase mamukase vashamarari vedu yeStudio 7 ana mukoma Chongana ana mukoma Tanonoka. Zita ndinoitwa Semu Magura, ndiri Cape Town kuSouth Africa. Ndoda kukutendai na uza muno tipa. Nasi ndinoda kutaura pamusoro pevanhu veZANU PF vanacharamba naivo vamunangagwa pachavo vanotaura mashoko okuti Zimbabwe haifi yakatongwa neopposition ende zvakaitika kuZambia hazvife zvakaitika muZimbabwe. Mashoko avo ayo ndeevanhu vasingazivi zvavanotaura vanoita kutonga nedemo nokuti vane vachitemba kuti aiwa ivo vanozobatsirwa namauto. Zimbabwe inyika yevana veZimbabwe, haisi nyika yeZANU PF.
Makadiko pa Studio 7 mose vana mukoma tanonoka hwande nevamwe vose, ndinoti makadiko ndichida kumhorosa zvemhuri yeZimbabwe ndichiti makadii mhuri yeZimbabwe. Aini ndini ndinoitwa madzibaba Dekoneji, asi ndinoda kukurudzirawo maZimbabweni ose ari kurarama ari muupoteri mukati mwedzimwe nyika, mungava muSouth Africa, kuBotswana, kuMalawi, kuBritain, pese pese nepapi nepapi. Ndinoda kuti dai kuri kuti tambobuda teshe neuwandu hwedu tiende kumba kuZimbabwe, tisvike tirejiste kuvhota, tisandotaura isusu takagara mukati menyika dzevamwe vanhu. Tisinawo chido chekuti tiendewo kunyika kwedu kogadzirisa zvinonetsa. Tarisai izvezvi zviZambia yatogadzirisa matambudziko ayo, yagadzirisa nyika yayo, zvinhu zvese zvaakumira zvakanaka. Saka isusuwo tisandoita vana madhumira mugaraji. Tinodiwawo kuti tiende tigume tigadzirise zvinonetsa mukati menyika yedu, tirejiste kuvhota, tizovhota neuwandu hwedu.
Makadiko paStudio 7, tinotenda nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Tinokutendai zvikurusa. Dai pasina imimi hatina chokwadi chataikwanisa kunzwa muno muZimbabwe. Tanzwa nenhamo muZimbabwe muno. Musanzwe zvinotaura namugwadi vachizvinatsa kuti nyika yakanaka, vamunangagwa vasenza, vasenzera kumhuri dzokumba kwavo kwete dzedu isusu. Dzedu dziri kukwangwaya nenhamo. Munhu ari kuda ungodyazve. Hana chikuru chaaitira nyika kunze kwokugadzira rodhi dzinoenda kudzimba dzavo dzakafanira dzekuna naBrook. Rodhi idzo dzavanogadzira nekuti ndokwavanofambira ivo. Isu hatitendiri kufambira ikoko. Saka toti atirongera nyika papi. Hatina chatarongerwa naEDs. Nyika tiri kutosafaya nenhamo muno. Ende totoshuwirawo kuti dai tiri vana vekuZambia kwakavhotwa sarudzo dzisina kana kudzvinyirira. Totozvishuwirawo izvozvozvo. Tanzwa nokurara nenzaro obva ipapo wananzi pamberi nezano. Handina nguva yakadaro yokuti pamberi nezano. Ndichavhotera Chamisa, ndiye wandakuda. Hatingangoti mazuva ese kasadza nevavheji, sadza nevavheji. Mukanwa wacho munozoita testiri. Todawo kanyama.
Makadini ana mukoma hwande. Inini ndinozi Joshua, ndiri pano paPretoria. Asi inini ndinosapota zano. ZANU ndo yakasunungura nyika. Dambudziko rendinaro nderekuti ipo pano paStudio 7 day in day out panongotaura vanhu vemachinja wega wega. Ko vanhu veZANU mumbori piwo? Kana kuti mimi weStudio 7 ndimunovhara here kuti vasataura vanhu veZANU? Sei vasikataurwo vamwe veZANU? Panongotaura machinja ega ega paStudio 7. ZANU yacho haitauriwo nei? Kana vanhu veZANU musingatauri muchingonyarara, tinoiwina sei 2023 yacho? Nekuti nyika yese zvototaura kuti yai MDC musi. Nyika yese yai MDC. Izvozvi titori nedambudziko rekuti kuno kwandiri kunoku Pitori kunoku vana vatinoona isusu kunoku vanova maovet vanongotaurawo vachisapotawo MDC, vanova masoja vanosapota MDC. Takambovhura gurupu rinoti kaisa vamweni watinoziva vanova masoja nevana vemaovet vakabuda out vese vakabuda vakundojoina zvemagurupu zveizvozve. Tiri kushote kambeni. Vanhu veZANU ngatiisewo meseji, mameseji ipapo paStudio 7 tikambeino.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti havasi kuchinja zuva rekuti mauto eAmerica abude muAfghanistan, vachiti basa rese richaitwa munguva inobvumidza mauto nezvizvarwa zveAmerica kuti zvive zvabuda munyika iyi zvondorinouya musi wa31 Nyamavhuvhu. Vachitaura kuvatori venhau nezuro, vaBiden vati kana paine chinenge chaitika kuti mauto eAmerica atadze kubuda muAfghanistan nezuva iri, vachawedzera mazuva ekuti mauto abude munyika. VaBiden vasemparadza zvakare mashoko avo ekuti hapana chizvarwa cheAmerica chichasiyiwa muAfghanistan. Vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti nyaya yeAfghanistan yapinza vaBiden pakaoma, sezvo madzisahwira eAmerica munyika dzeG7, NATO neEuropean Union dzichiratidza kusafara nemabatirwo ari kuitwa kubuda kwemauto muAfghanistan.
Nyaya yeAfghanistan kuna vaBiden iri kufamba nenzira dzakasiyana. Vari kukwanisa kubudisa mauto neava vaibatsira mauto, vamwe vacho maAmerican citizens ari kuAfghanistan. I think vari kuti vave kunosvika over 50,000 ive vanhu vavakwanisa kubuditsa. Saka padivi iroro vane zvinenge zviri kuvafambira, asi dambudziko ravanaro nderekuti kuairport yekuAfghanistan kuKabul hakuna kumira zvakanaka pasecurity, uye ava veTaliban vapa deadline yekuti nekupera kwemwedzi uno mauto ekuAmerica nedzimwe nyika dzeNATO dzinofanira vedza buda muAfghanistan. Saka vave kuona kuti havafungi kuti vachakwanisa kubudisa vanhu vose.
VaManduna, pane kuwirirana here panyaya iyi pakati peAmerica nemadzisahwira ayo akaita senyika dzeG7, NATO neEuropean Union?
Hapana kuwirirana pakati peAmerica neava veNATO vaishanda neAmerica vedzimwe nyika, nekuti mukaona kutaura kwanga kuchiita mapolitician nemaminister kune dzimwe nyika kuEurope, vanga kuBritain kunana Germany, vanga vachibvunza nehasha kuti ngei tatendera America kuti itibuditse muAfghanistan zvisina kurongeka, sei zvaitika kuti inyika dzedu vana Britain tanga tisina maplan edu nezvirongwa zvavo, kuti vanhu vavo macitizens avo maBritish maEuropeans ako nemaAfghanistan aivabatsira akwanise kubuda zvakanaka zvakarongeka muAfghanistan. Kwave nekushora vaBiden kuti vabata nyaya yekuAfghanistan nekubuda muAfghanistan zvine uchapa. Havana kurangarira mabhururu avo ekuNATO, havana kurangarirawo vanhu vari muAfghanistan vaitsigira mauto eNATO neAmerica, vari kuti vavabata zvine unyanga. Saka pane criticism yakawanda
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti mutemo welockdown level 4 ucharamba uripo kwemamwe masvondo maviri. Vana muzvinabhizimisi vanoyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitemo itange zvakare kukwira. Ishe Chifuyamiti vedunhu reUzumba kuMashonaland East vakashaya nemusi wemuvhuro. Mutungamiri weAmerica anoti havasi kuchinja zuva ra31 Nyamavhuvhu kuti mauto avo nezvizvarwa zveAmerica zvive zvabuda muAfghanistan. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvinhu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.